chokutanga ari dambudziko muri weZimbabwe rakacherera panguva zvino gore roga roga maiti edu anoungana achirangarira Day of the African Child. Saka nhasi ndoranga riri zuva ranga vakaungana muHarare vachirangarira zuva rakakosha zvikuru sei kumwana weAfrica. Saka maiti edu vandoungana papofisi pedu vachida kurangarira zuva iri. Chanetsa maiti edu avenda mapaya, mapurisa abva avuya vakapakature zvombo, vane zvamboko, vane maAK-47 ndobva vasvika papatofisi pedu ndokutora kukanda matiyegasi vachiridzire kuti mudenga. Ndobva vamwe vachaparira mhanya, vamwe vatotoka makumbo nechiitiko ichi. Asi mhosva chaicha yaparirwa ipapo hapana, nekuti zuva iri izuva ragara richingopemberedzwa isenindanetimabve rinozikamwa nemunhu wese kuti nemhaka yei vaita izvozvo inoshaya kuti zviri pake.
Asi manga makumbirawo here kana kuzivisa mapurisa kuti muri kuungana? Ndinonzwa kuti mutemo uno kuti munofanira kuzivisa mapurisa kuti muchaungana.
Kana muchiungana pamba pavachibara inonzi private place, hamuzivisi mapurisa. Kana muchiungana pahofisi penyu hamuzivisi mapurisa, because it's a private place. Kana muchinoita gungano rakadaro papublic place ndo pamunozivisa mapurisa nekuteedzera mutemo womopa sezvauri. Asi chiitiko ichi anosvikira paofisi pedu.
Saka vanhu vasungwa vangani vamuri kuti pasungwa vanhu?
Vanhu vasungwa vanosvika kuma50 in number. Vamwe kutaura kudai so vari paavondo police station, vamwe vari paHarare central police station, vamwe vari kuwaterfalls police station. Vanongokwa muzvipoka zvipoka zvipoka zvipoka. Saka magweta edu vari kumanya nenyai. Tida tino kuti mhosva yavanochadyona iyi ndeyei, nekuti kuungana vanhu vachitenderera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva, uye gungano iri richinge raitirwa pamba pamapofisi pedu.
Izvo zvaitwa nemapurisa izvi zvichakutarisai kunge muchizosangana here kana kuungana mune ramangwana?
Haiwa, hatitadzi mangwana, hatitori zvene rimwe gungano ratachira kuchinhoi kutenderera zuva rethe Day of the African Child. Saka regai ndimemberi ndichiti haiwa, vana vezimbabwe musavhunduka, vechidoko vezimbabwe musavhunduka. Munobvumidzwa kuungana muchitenderera zuva iro. Izuva rakakoshera vana vezimbabwe, izuva rakakoshera Africa yose. Saka tiri kuenderera mberi mukomajonga haiwaha zvemapurisa ava, tagara timogara navoka totimbotenderera tinavo munzvimbo. Hatigoni kushaya izvozvo nokuti hatina mhosva yatinge tapara. Kuti vanhu vaungane vachitenderera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva. Saka tiri kuenderera mberi nyika yose nemazuva takatara kutinge tichita nhemberero iyi.